zvakandemini zviripo ndezvekuti panzuri yavo nevatu vanhu vari kutengesa kumbari ava pasawasa ground tivaite formalize kuti vakwanise kutanga kubhadhara kukanzuri kubasa ravo ravari kuita rino rekutengesa. Izvi tichatibatsira pakuti mari yavo iyoyo yavachabhadhara ndeyatichashandisa kunge tichiisa midziyo yekuti vange vachitengesera vari. Uyezve vanhu ivava pashawasa ground pari kuina construction yemusika wekutengesera. Saka tikuti vanhu vavo vari kutengesera pashawasa ground ivavo ndo vanhu zvakare vachange vachinotengesera mumaketi chaiyoyo. Saka vari kugaro vari padhuze semaketi yachitengesera vari. Panzvimbo iyi pane zvimbuzi, pane mvura, pane mabhoho. Saka inzvimbo yakanaka chose.
Tinoona kuti svondo rapera makanga mavapa mazuva maviri kana kuti 48 hours dzekuti vange varongedza vasungatwawo vabve panzvimbo apa. Chii chaizvo chanyanyoita kuti muchinje pfungwa idzi?
Kwete, 48 hours dzavakapuwa ndedzekuti vabve mumugwagwa vaende panzvimbo yatiri vatendera iyoyo. Ndirikupanzwisisa?
Ii, ndirikupanzwisisa.
Ehe, ndekuti vabve mujinga memugwagwa vaende panzvimbo yatiri vatendera. Ndizvo 48 hours dzavakapuwa. Uyezve dzimwe 48 hours dzakapuwa vanhu ndedzekuti vanga vakazvinyeta zvavo zvekutengesera vabve muzvinyeta vadzidze zvinyeta zvavo vega. Ende tiri kufara kwavo nekudzidza kwavaudira zvinyeta zvavo kunyanya zvinyeta zviri pamusika.
Chii changa ichimboita kuti kanzuru isatora danho ramaa kutora iro rekuti mugadziridze pekushandira pevana?
Aya mabasa anoitwa nechifamba nenguva. Nguva yacho kanzuru payatosvika kuite basa iroro ende tiri kutoriita. Tikaida kuti tichatsvaga zvakamboendeka kumashure ka hatingamboendi kumberi. Iko zvinezvi tatomba danho rekuti zvinhu zvigadzirisike vanhu vaende panotengesera panobvumirwa. Ende tisina kana kumbonyarana kuti iwe uende apa ende apa ende vanhu vari kutozvifarira izvozvo kuti vainge vachienda panzvimbo dzinotenderwa.